manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu. Inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19.
Munhu wechipiri anobatwa necoronavirus muHarare.
Tirikuona kuti hurumende muZimbabwe haisina capacity yekunge ichipa mafinancial bailout makambani, but zvinenge zvakakosha. Makaona kumadeveloped countries vari kutopa kuamerica vachiti almost $1 trillion zviri kupiwa kunobva kumakambani but even kumaindividuals ari vulnerable.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Prosper Chitambara vokurudzira hurumende kutora matanho ekuona kuti coronavirus haivhiringi zvakanyanya upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pave nevanhu vaviri vave nechirwere checoronavirus munyika uye iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisaende kunyika dzine chirwere ichi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Vaobhedhaya Moyo vazivisa kuti pave nemunhu wechipira wanikwa aine chirwere checovid-19 muHarare, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nezuro manheru kuti paive nemumwe munhu akabva kuBritain akawanikwa aine chirwere ichi kuVictoria Falls. VaMoyo vati munhu wechipiri uyu akange ashanyira kuAmerica.
Tambira mamwe maresults abva kulaboratory yedu inova ndiyo huru laboratory muno muZimbabwe inoita matest echirwere ichi chinonzi COVID-19. Vatitaurira kuti kune mumwe murwere zvakare abuda nechirwere cheCOVID-19. Uyu murwere uyu murume ane makore 30. Akafamba akaenda kuAmerica musi wa29 February. Akazodzoka kumusha musi wa9 March, akapfuura nekuJohannesburg.
Ziviso yavamoyo yabuda apo paine mashoko aswera achitenderera padande mutande pasocial media zvichinzi pane vanhu vaviri vawanikwa vaine chirwere ichi muHarare. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vakurudzira bazi rezveutano pamwe nemamwe mapazi ehurumende kuti arongeke panyaya yekuburitsa kwaanoita mashoko nezvechirwere checoronavirus kuitira kuti vanhu vawane mashoko echoko.
Ngazviratidze kuti pane kudyidzana kana kuti coordination pakati peMinistry of Health nemamwe mastakeholders. Tinoziva kuti mamwe makliniki ndeekanzuru, mamwe makliniki ndeemamishini, mamwe angadai ari maprivate, asi ngapave neofficial source imwe chete kuitira kuti mashoko anoenda kuvanhu asave mashoko anenge akadzongonyedzeka.
Asi vamoyo vati bazi ravo chete ndiro richange richiburitsa mashoko akanangana nevanhu vachawanikwa vaine chirwere ichi.
Isu vebazi rehealth tisu ticharamba tichingokutaurirai tichikuzivisai nguva dzese kuti zvakamira sei. Saka bazi rino ndo kunobva maresults ese isetapiwo nemalaboratory.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa vaHenry Madzorera, avo vanove zvakare munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vati hurumende inofanira kutsvaga mari yekunze yekutenga zvose zvinodiwa mukurwisa chirwere chapinda munyika.
Hurumende ngaiite set aside foreign currency inokwanira kunza masanitizer akakwana munyika nezvimwe zvese zvikwanisiro zvatinonida muno munyika zvinecho kuita nezve coronavirus.
Vamoyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvimbomira kushanyira nyika dzine chirwere checoronavirus ichi, asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuk Tamborinyoka, avo vati hurumende haina kumira pachokwadi pakurwisa chirwere ichi, sezvo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuNamibia pari zvino, ukuwo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vari kuChina, idzo nyika dzose mbiri idzi dzine chirwere cheCovid-19.
Mutemo wezanu ndewe kuti we defy what we decree, kuti hatiteereri zvatinotaura. Vane mutemo bedzi anoda kungopa vamwe vese, asi ivo vasingatevedzeri mutemo iwoyo. Asi tikatarisa panyaya yekorona tinoona kuti inyaya iri serious, inova yauraya vanhu vakawanda kunana Italy, kunana America, kunana China, kunana South Africa, naikoko kuNamibia kwavaenda ivo vaMnangagwa pachavo. Asi unoona kuti ivo vanotoisa mutemo, vanotodeclare chirwere vachitaura ivo kuti inational disaster, vototi ivo vamwe vanhu havafaniri kubuda munyika. Kasi nuna tiwa mnangago waenda kuna midi ya unotori nechirwere ichochi, kura watu wano kuna kuzoka wana achu wakaskopa wana zakare. Unaona uti vachiwenga zakare, wakasimuka wakaenda kuChina kunotoa kumukoko wechirwere ichochi che corona, wano kuna kuzoka wachitapurira wangwane munu msibabu. Saka unofu wangu wana tiku dila ne hurumende madusura wasinga ite care about the lives of the people.
Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri wenyika pose paanofamba pane matanho ekuchengetedzeka kwake anenge atorwa, vachiti haangofamba chete. Mugari amai Barbara Pagara vatiwo kushayikwa kwemagetsi kuri kuvatadzawo kuwana mashoko azere nezvechirwere ichi, sezvo vasina kwanise kunzwa nhau panhepfenyuro kana nhare mbozha yavo isina moto. Vatiwo kushayikwa kwemvura nguva nenguva kuri kukonzera kuti vatadze kunyatsoita utsanana zvakanaka, aka sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano.
Tikunzi tigeze, tinogeza nei kana iyo masanitizers achari kunzi titi sanitize mauko achevanhu, abva akwira zvokuti achatombokwanisa kana atenga mashops machomo. Saka zvichati zvimwe zvinhu zvimwe zvichanetsa kuti kunyatso kontrola chirwere icho chichi.
Chirwere checovid-19 icho chakatangira muguta reWuhan kuChina, chinonzi nesangano reWorld Health Organization chauraya vanhu vanosvika zviuru gumi nezviviri uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumasere ezviuru pasi rose. America chete yave nevanhu vanodarika mazana maviri nemakumi manomwe vafa nechirwere ichi, uye vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vabatwa nechirwere ichi, ukuwo China iine vanhu vafa vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi mashanu nevashanu. Italy ichirasikirwawo neupenyu hwevanhu zviuru zvina nemakumi matatu nevaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kutora matanho akasimba zvikuru mukuona kuti upfumi hwenyika hauparadzwe nechirwere checoronavirus icho chadhingura misika yemari pasi rose. Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti coronavirus inofanirwa kutorerwa matanho sezvo iri kuvhiringa upfumi hwenyika pamwe neutano hweveruzhinji.
Tikandarasa upfumi hwenyika pasi rose, tirikuona zviri kuitika makareta semuenzaniso pamisika yemari zvakushona ichidonha misika yemari zvakanyanyisisa. Mainvestors nevamwe vakavasevha mari vachirasikirwa neupfumi, tationa kudonha kwemaasset values pamafinancial markets. Karasoro zvakare muyatikati makugadzirwa kwezvinhu kwakanga sika zvakanyanya nekuti masosi maonika hadzikwanisa kunge dzichitenga maraw materials, kuimporta maraw materials even kutengesa zvigadzirwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuda kwematrade restrictions akonzereswa necovid-19.
Zvii zvingaitwe mukudzivirira kuti coronavirus isavhiringe upfumi hweZimbabwe?
Ari tinofanira kudzidza kune zviri kuitwa nedzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri kutotanga nyaya yekuderedza, hatina tima interest rate. Makaonawo mainterest rate muZimbabwe akakwira zvakanyanya, ari kuavharidzwa ma35%. Saka makaona kuna naAmerica vatoderedza mainterest rates kusvika kualmost zero, kuitira kuti makambani atanganisirwa zvakanyanya necovid, nokuti makamba mazhinji ari kuita layoff maworkers. Saka makaridyusa cost yekuti vanga vachikwereta mari, zvino wabatsira kuti vakwanisonge vaine wakwanisozowana access kumaworking capital ikanwa kuita rebuild from this covid-19. Saka Zimbabwe tikatarisawo zvakare kuti inogona kuderedza matax
kati ma tax break, pa ma tax break, ma company, even my individuals, ma tax in Zimbabwe akanyanyisa kukwira sisa, and tatarisa ane damu zore COVID-19, zahambi nilofana kushandisa ma instrument, ma macroeconomic policy instrument, zibereza ma tax break for the, at least wano, akwanto nguwa chi, para nesa, a bit of disposable incomes. Tugona uti urumende Zimbabwe, isina capacity vile chi, pama financial bailout makamu atini nyesaka kosha magona ine kuma developed countries wa kutopa kwa America it's almost $1 trillion zirikuti waku not just makamu ni but even kuma individuals are vulnerable.
Munoona here Zimbabwe ine chido uyeze zikwanisiro mukudzivirira upfumi wenyika kuti usaparare.
I think my degrees of freedom, chido nino kono chiri po, but my degrees of freedom manga are limited. Magona Zimbabwe economy area highly informalized. And even paganzi paitika, out of course, the government, I don't know about so far, but 2 or 3 years, it was one, but kwa nichiwe reach. But the outbreak, again, that's full blown. I think it's not going to, kanganisa zgari, chaganyani sisa, economy is Zimbabwe. Nekisa atina capacity, I think it's kwanza kudila, ni comprehensively and holistically ne COVID-19. I think we are going to do something good here. At now, a long time at start to pull some mari, which is not going to tip back to you and tell you what I'm talking about against COVID-19. Mari Jinjif, a younger who end up with the consumption. At now, mari and get changes for the investments, the hospitals. No, even the reason of hospitals, even before COVID-19, hospitals, anger to Guada, shona zvacho tika pakatana na medical doctors anga achiramwa mabasa achiti hakuna mishonga saka moisa tosangana na dambudziko re COVID-19 zvinoita kuti situation yacho itaya kunyaya the public health the worst.
Tirikuona kuti vanhu vakawanda muZimbabwe havana mabasa vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko munhu wozvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakatonetsa, vanhu vazhinji vanga akurarama nekutengesa nekutengesa muinformal economy. Saka tingi marestrictions aiitwa traveling, vazhinji vanga vachienda kunana China, kunana Europe. Saka pane marestrictions, vanga vachienda kuna South Africa pane marestrictions ekuti vanhu vasingafambi. Saka zvaakuafekta malivelihoods evanhu vazhinji. Panguwa hiyo nika yedu isinga pia tingati ma income grants, ma social welfare grant, or ma social protection kuvanu. Kuzilezi mwenye nika wane kwa ina access tingati ma basic income grant. Kitu wangu wa chikubatirika na kana wawiru wana matamduwa kana sana COVID-19. Saka nyaze poverty, nyaze anga njara ne urombo shato nyanya kuwezera nekuda kwe COVID-19.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanotenga midziyo muzvitoro zvemachina kuBotswana vachizozvitengesa kuZimbabwe vanoti midziyo yavanogarotenga haichisiri kuwanikwa muBotswana sezvo midziyo iyi isiri kuuya nehuwandu hunotarisirwa kubva kuChina nepamusana pedambudziko recoronavirus. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Mumwe anoita basa rekutenga midziyo iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare Precious nyika dzino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida tichazviwana these days ndosvika zvitonzi hapana zvinhu zvatatichida. Zvanguva zvichida kusikotenga ya limited panenge pasina sakane hapana business ratiri kumboita zvatodeclina. The business has gone down. Zvadzika patenge chita 100% yezvinhu zvatodzikana about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Dewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevhizheni makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma, nezvimwe zvima winter things like hembe, maclothes, because anda vasobvumirwa kuti vatransport hembe and like so ndozvimwe zvakaita zvishota muno maChina, mumashopu maChina.
Vana muzvina business vekuChina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuonda midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvuminza kuti ngarava dzinobva kuChina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi icho chakatanga kuChina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kumbomira kufamba famba senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kuma cross borders ndeye kuti wambo fana wambo misa kuita ma cross border au wakatarisira kuti waruda kuzama kuita kuziponi zazo wakaro achita kasi chirwere cho coronavirus maurire acho achauya aya haka ipira munhu wese.
Chimwo chizangwa cheZimbabwe chinorarama neutenga nekutengesa Valaxin Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari corona yazongouya kumashure zvaibva pa business since January kwagara kwakusingori na mari inambovera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the board. Ya meaning zvakutora kuti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa kwanga achisafa kuti hapana chimwe chachagona kuita kusindora riri business rake ndiyanga iri industry yake
kunyange hanzo Zimtrade chita hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamo kwakakura pakati kweBotswana neZimbabwe. Muongororo yakakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave.
Yashuka nguwa yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Rita Nyamupinga. Avo vakawana ruremekedzo imo muno muAmerica rwekunge vari 2020 Women of Courage pakati pemadzimai gumi nevaviri pasi rose. Vakawanikwa vachipiwa ruremekedzo urwu muno muWashington nemudzimai wava Donald Trump amai Melania Trump nava Michael Pompeo vanova ivo munyori mukuru mubazi rinoona nekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Dr. Nyamupinga vakasvika munyika svondo rapfuura. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti makatambirwa sei pamakadzokera kuZimbabwe.
Ndakatambirwa nevemhuri yangu. Vakanditambira vakafara chaizvo. Dambudziko rakaitika nderekuti sezvo ndinombotirwarei nemusana ndakanga ndisingakwanisi kunyatsogara. Saka ndakazosvika ndiri pauluchee zvokuti vana vakamboshamisika kuti kwamai vaita sei. Asi ndakati rwendo urwu rwakanga rwakarebesa, saka ndakakumbira kuiswa pauluchee. Asi vana vakafara neveukama vakafara neshamwari dzakafara chaizvo. Nanhasi vachiri kungonditumira mamessages ekundikorokotedza.
Tombotarisa muchiri iko kuno kuAmerica zvii zvamungati makadzidza kunzvimbo dzamakaenda zvamuchapakurirawo vamwe pakusvika kwamaita kuZimbabwe yezvino?
Ndakadzidza zvakawanda. Ndakaenda kuOklahoma, kutauni inonzi Tulsa. Chakandikachamadza ndiri ikoko chandisina kumbobvira ndakaziva kubvira ndatanga kushanda nemadzimai ari muusungwa kuti Tulsa, Oklahoma State ndo ine vasungwa vechidzimai vakawandisa pasi rino rese. ndakakwanisa kuenda kujere rinochengetedzwa madzimai ndikasvika kune madzimai anokwana 916 panzvimbo imwe chete kunonzi kuEd Warrior Correctional Center. KuEd Warrior Correction Center kunochengetwa madzimai ari muhusungwa vari kuedza kuvandudzwa upenyu hwavo kuti vashandure upenyu hwavo hwavanga vachiita vari kunze vasati vasungwa. Umwe vanobatsirwa nekuita mabasa akawanda emaoko. Ndakashamisika chaizvo tichisvika mucall center yakakura zvikuru yaikoko kuEd Warrior Correctional Center. Kwaiyo kune madzimai aitoshanda mucall center iyoyo. Panze apa pane magadheni vanorima vachitengesa. Vane kantini yavo yavanotengesa zvekudya. Chandakadzidza ndechekuti majeri eko vanobhadhara. Haungoenda kujerika wongogara uchifindwa nemari yejiri. Unotoishandira mari yejiri iyoyo. Haungopiwa.
Kubhadharwa kwemadzimai aya kunobatsira sei muupenyu hwavo hwamangwana?
Nekuti izvi vakandichibvunzirisisa vakanditaurira kuti izvi zvinoitirwa kuti munhu atidze asazode futi kuita sei kupara mhosva. Matongero avanoita vanokuisa iwe mutorongo asi vanozokupa mapato ekuseenza nawo akaitawo sesu vana fempurisi vanenge vachitowanawo magrants kubva kuhurumende yekuti vachengetedze vasungwa vavabatsire kuvavandudza muupenyu nekuti majeri eukuku ane zvese. Asi dambudziko randakaona zhinji ndaibvunzisisa ndichida kutsvakurudza kuti sei kune madzimai akawanda kudai mujeri rino reEd Warrior Correctional Center. Zvikanzi madzimai aya madzimai anoita zvinodhaka. Vamwe vanozvibaya, vamwe vanoputa kokaini, vamwe vana vanongotiza mudzimba vari vadiki votangisa kugara mastreets, vamwe vototengesa zvinodhaka. Vamwe vachiputa zvinodhaka vachiita mhosva. Vamwe vanosiya vana vasina anovachengeta. Saka masiyanirano akaita majeri avo ndeyekuti hakuna munhu anoenda nemwana mujeri. Mwana anotorwa oendeswa kuno vanoda zvavo kuchengeta vana avanovati mafoster homes. Ndoko vanoenda ikoko vonochengetedzwa vana ivavo. Havachaonana naamai vavo. Mapato anoshanda nemadzimai aya akaita sana fame priest vanozopota vachinotora vana ivavo vachivauya navo kujeri vachionana naamai vavo kuti vave nekukamana naamai vavo. Saka kana vabuda vanotorwawo nemaboka akaita sana fame priest vanenge vaine zvavainazvowo zvavanokwanisa kuvapa madzimai aya zvakaita sei mabasa emaoko. Takatoenda pane kantini hombe chaizvo inoshanda madzimai aya. Vanoshanda kwemwedzi mitanhatu votohora mari voita mari dzavo vochitotangisa kuita upenyu hwavo vobatsirwa kuti vasangane nevana vavo votangisa mhuri yavo zvakare patsva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tichakupai zvakare hurukuro yedu iyo tichange tiri kuenderera mberi nayo svondo rinouya yatakaita naDr. Rita Nyampinga.
Raita henyu.
Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro nava Difa Dube, avo takambokurukura navo svondo rapera vachichema kwazvo kuti vanga vachitsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare kuma1992. VaDube vadzoka nhasi vachitaura kuti aiwa vabatsirwa nevateereri veStudio 7 vakazokwanisa kunge vachibatanidzwa nevazukuru vavo vavakapedzisira kuona kare kare vari vana vadiki, mumwe aine makore mashanu, mumwe aine makore maviri. Nhasi regai tinzwe kuti izvi zvakaitika kuna VaDube. Togamuchirai nemufaro, VaDube.
Ndinotenda baba Jonga.
Vadhuve, takakurukura nemi svondo rapera muchirongwa chedu. Muchichema kwazvo kuti muri kutsvaga vana vakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Mungatiudza kuti masvika papi nekutsvaga vazukuru venyu.
Ndinoda kutenda zvekare pamhuri yeZimbabwe ndichida kumbokupai mashoko kuti pakutsvaga vazukuru vangu. Rwendo randaenda, ndaenda ndinongoti Mwari ndinomutenda zvikuru. Mwari ndinomutenda zvikuru. Ndichinyatsokutotenda nemhuri yeZimbabwe yese. Kwese kwana Marongera, Bikita, kwese kwamazowe, kuchivu, kwese vanhu vaindifonera vachindipa mamessages, vachitumira mamessages vamwe vaisi, even some of the people vari kunze kwenyika, kwana Botswana, kwana South Africa vanga vachindifonera vachinditeya tisakubetserai kutsvaga vazukuru vangu. Ndinoda kutenda nekutaura mhuri yeZimbabwe kuti vazukuru vangu ndakazovawana after more than 20 years ndichivatsvaga kubva na1992 ndichingovatsvaga. I'm so happy. Tinonyatso kuti ndirwadza pakuwana vazukuru vangu kuti vawana vechingochengetwa nevanhu chete vasina kana kumboziva kuti havazivi kuti kana kuti amai vavo vaiva munhu akaita sei kana kuti baba vavo vaiva munhu akaita sei. Vanongova vana vari kutonyatso kutoziyana chete pachiviri chavo chete. Pandikaa ndafara zvingaite. Ndafara Mwari ndinoti Mwari ndinomurumbidza.
Saka vazukuru vari kugara kupi vaDhuve?
Vazukuru iko zvino vari kugara kuHarare. Warare ndiwa kwa ndakaba wana kudorobo rechi tumwiza.
Saka iwe vazukuru wakanzwa osei kuwa na amaya amai wawo mushure memakore osai.
Vazukuru wakafara zinga ite baba junga. Wakafara chaya kunozi kufara because it was like a relief to them. Wakuti nguwe se vichuko rifunza utukowe. Isu zituribani bakaita sei tisina kana munu cheche yawe atino ziwa. Chero sekuru, chero ambuya, chero ani. Hapana munhu atiri kuziva. Paringa muti unonzi muti uri mudondo chaivo. Vakanyatso kufara zvingaite. They can't wait kundiona chaivo nemaziso avo. And then they can't wait kuti tisangane vabata neruoko chaivo because ndizvo hama dzangu chaizvo dzeEuropa. Ndinotenda zvisingaite. Ndinotenda zvingaite. Mwari ndinomutenda. Vari kunyatso kufara zvingaite. Vari kutenda chaivo nebasa ramuri kuita muVOA. Muri kuita basa guru chaivo. Ndinoti sorai makadaro vakomana musadzorere kumashure.
Kune vakawanda vaDhuve vari mumatambudziko akaitawo senyu kana sei vazukuru venyu ekuti vakapesanawo nehama dzavo kare kare. Zvivi zvamungavataurirawo imi pari nhasi tichiona kuti manga mane makore akawanda muchitsvaga hama dzenyu.
Baba Jonga, chandinonyatso kutokurudzira ndicho kuti pastudio 7 tinokumbirawo kuti kana pane nguva imborwisai kuti mogona kuendera mberi nechirongwa ichi because pane vanhu vakanyatso kutowanda chaivo vaitondifonerawo futi venyatso kutochema kuti ko tibetsereiwo nezvo tiri kutsvaga hama dzedu. Saka vanhu vakawanda vane matambudziko anofanana nematambudziko andange ndiri mawari. Pachandiri kutaura kuna vanhu vane matambudziko anofanana neawa andange ndiri mawari ndokuti musanyatso kuto give up within a short space of time. Rambai makashinga, rambai muchitsvaga because it's just that one day. That one day ndiyo yangu, yangu one day yechona ndiyo yatosvika nezuro. Saka ndinongoti rambai makadaro vakomana, don't lose hope because zuva kana rasvika rinenge rasvika. Mwari achamukomborerai. Sometimes patience pays. But chandiri kunyatso kutozvedzera chaiko kuti apa VOA rwisai chaiyo kutoti mutoita chirongwa chakatonyatso kutotarisana nekutsvaga vanhu kana kubetsera vanhu. Nyangwe murombo, nyangwe munhu akaita sei anogona kutoteerera studio 7. Kana vanhu vari kumareserva havagoni kumbobata nechero chinhu but studio 7 inosvika kwese, kwese kwese inogona kusvika. So tinongoti sorai makadaro makomana, batai basa renyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDhuve kuwana nguva yekutaura nesu.
Ndinotenda baba Jonga.
Manga makateerera kuna vaDifa Dhuve muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu wechipiri anobatwa necoronavirus muZimbabwe. Nyanzvi munyadzi hupfumi Dr. Prosper Chitambara vanokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuona kuti coronavirus haivhiringi zvakanyanya hupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rechoto, ndiri mu Washington DC.
Soko izika